andizuba mareyo yatadabadaba ayina kubhadaliswa ayitadabadaliswa yandi show cause why the bank should not be fined for assisting my clients ZB ayingasipima sanctions for example munhu ayingali wayibhenga ku ZB unotambira ku ZB mari yake oyokubhadala kana kubhadala school fees yemwana wake ZB was upon sanctions so they could not go through ZB aitenda through a third party bank isipima sanctions asi ana account kupi ku ZB so aitenda ku next to any bank isipima sanctions
konya yatachinzwa kuti vacho vanga vachibata nyaya yevanga vapuwa mari inosvika 2 million icho kwadere
isusu vatiri ku ZB tazoti no zvema commercial bank zvakafuma 1-1
muzivewo nezvekuti ndozvakaita kuti mukuru weCBZ abviswe pabasa
mukuru weCBZ pakabuda kana notice yekuti he was retiring kuita his personal business and his life and isusu tinongotora what we read zve speculation neorder tv news dzimwe dzinoita takadaro inongati makuhwa futi yekunyepa andisingazivi inongokuudza zvinoziva chokwadi kuti ndizvo zvindoziva ukandibvunza zvekuti maCBZ mafine tokuzoti hapasa pabattle fine number 2 masanctions that's what I keep on saying I'm not good for any economy I do believe myself in incentives not sanctions and that but the situation masanctions ina increase country risk and therefore it limits a country's access to foreign finance munhu but around it I told my in-country transactions this is RTG transactions no fine say my offer sanctions are for cross border transactions that is the bill yakaise mari kunze kwenyika ipo ma sanctions ndiyo ndazviti dai munhu ma sanctions ari akaenda ku neku CBZ ichibenga ne ZB munhu yazovumidzwi those are the way my offer rules apply not kuti munhu sima sanctions